Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera chikunguru 25 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondo ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 2,296 uye vafa vava makumi matatu nevana.
Pane nzira dzinoitwa nadzo munyaya yedemokrasi iyo kuti musi wa 1 August tenge tane hurumende itsva kana kuti ninonzi National Transition Authority yavafundisi navangova vanhu vasina maelections vakahwina haisi pabumbiro remutemo guru.
Hurumende inotaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume.
Tashamisa kune vamwe vese pa social media ndokutakatarisa zvainyorwa nevanhu vakasiyana siyana vakawanda vari muno munyika nevari kunze nenyaya kana yemademonstration ari kuplanwa musi wa 31 July vakawandisa. Asi tinozotinetsa ndechekuti kuvavira ava chii chazoita kuti vanangwe ivo vari vaviri.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti dziri kushushikana zvikuru nemashoko ehurumende pane zviri kuitika pana Chingono nava Ngarivume. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wandu wevanhu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pazviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 2,296 uye vafa vava makumi matatu nevana. Wandu uhu huri kutarisirwa kukwira nhasi Manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Kukwira kwehuwandu uku kunotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu zana nemakumi manomwe nevaviri nezuro kana kuti 172. Vanhu gumi nevaviri vanhu vakabva kuSouth Africa, vasere vakabva kuBotswana uye vanhu zana nemakumi mashanu nevaviri vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni gumi nemashanu nemazana manomwe ezvuru kana kuti 15.7 million. Hurumende yaramba nhasi kuti mutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vakasungirwa nyaya dzekuburitsa huori huri kuitika muhurumende ikati vaviri ava vakasungirwa nyaya dzekuronga kubvisa hurumende nemhirizhonga vachibatsirwa nenyika dzakaita seAmerica. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti hurumende iri kushushikana kuti pane manyepo ari kutaurwa munyika nekunze kuti Chingono navaNgarivume vakapambwa asiwo vakasungirwa nyaya yekupesvedzera vanhu kuti vabvise hurumende pachishandiswa mhirizhonga. Munyori mubazi raamai Mutsvangwa vaNick Mangwana vatsinhira mashoko amai Mutsvangwa.
Kudaidzira kuti vanhu vapandukire hurumende zvisiri pamurau, vabvise hurumende nechisimba zvisiri pamurau. Pane nzira dzinoitwa nadzo munyaya yedemokrasi iyo kuti musi wa 1 August tenge tane hurumende itsva kana kuti ninonzi National Transitional Authority yavafundisi navango vangu vasina maelections vakahwina haisi pamubumbiro remutevo guru. Saka ndonyaya dzavakasungirwa idzodzo dzokuedza kurunzira vanhu kuita unyaride nounhubu.
Amai Mutsvangwa, vati pane vatori venhau nemapepa nhau akawanda akanyora nyaya dzeuori munyika, uye hapana kana mumwe chete akasungirwa kuita izvi. Vati kunyange Chingono paakanyora nyaya yedrugs international, hurumende yange yave kutoongorora nyaya iyi uye yatonyorwa nevamwe vatapi venhau. Asi vati chinoshamisa panyaya yeChingono kupindira kuri kuita nyika dzekunze kusanganisira America. Amai Mutsvangwa vati Chinguva namapurisa asvika pamba paChingono kuti musunge vashandi pamuzinda weAmerica muHarare nedzimwe nyika vakange vasvikawo pamba apa vachitaura manyepo pamadande mutande akaita seTwitter vachikanganisa mapurisa akita basa ravo.
Within minutes of arrival of the police at Mr. Chingono's home, the US embassy was already all over this issue, which is between a sovereign country and its citizens.
Tasinachinguwa mapurisa asvika pamba paChingono. American embassy yange yatovepo ichitaura manyepo pamwe nekukanganisa mapurisa kuita basa ravo panyaya iri pakati peZimbabwe nechizvarwa chayo. Chii chinombonyanya kudiwa neAmerica panyaya iyi?
Amai Mutsvangwa vati kupindira kuri kuita America munyaya dzemuno kunoratidza kuti hairemekedzi dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe, uye zvakakosha kuti imbosiya Zimbabwe ichiita mabasa ayo ekuvandudza upfumi, kurwisana neuori pamwe neCOVID-19. Vati vanhu vakaita saChingono vanhu vasingade kuona Zimbabwe ichibudirira. Muzinda weAmerica muZimbabwe wati hauna zvauri kuzotaura pamusoro pemashoko amai Mutsvangwa. Mutauri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance, Advocate Fadzai Mahere, vaudza Studio 7 kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kutevedza bumbiro remutemo yenyika nekodzero dzevanhu kuti isashorwe nedzimwe nyika pamwe nemasangano akaita seUnited Nations.
Saka tisatamboenda kune kuti kuAmerica vakatwita kuti chii kana kuti nyika dzekunze dzakati chii. Inini sehurumende muZimbabwe muri kutevedza here mitemo yenyu? Takaona kuti vangu vasingatevedzi mitemo yavo, uye even mukatarisa matweets avo mukoma Hope kana kuti vaJacob Ngarivume, vepapi pavakataura zvemhirizhonga kana kuti violence hapana. Vakangotaura kuti aiwa musi wa31 tida kuita demonstration. Zviri izvo zvinhu zvinobvumirwa kana zvinotenderwa muconstitution yedu. Saka tinoshamiswa isusu main opposition kuti sei hurumende yedu iri kuita zvekusunga vanhu kana vachitaura zvinhu zvinobvumirwa kana kuti zvinhu zvinotenderwa neconstitution.
Achitaura pane chimwe chirongwa chinoitwa nemuridzi wekambani yeAMH Trevor Ncube munguva pfupi yapfuura, Chingono akati ainge apiwa basa rekushanda nebazi rezvekubudiswa kwemashoko pamwe nemakambani ari pasi pekambani iyi akariramba. Izvo zvinofungidzirwa kuti ndo saka ari kushungurudzwa. Asi amai Mutsvangwa vati hurumende yava munangagwa inotaura nezvizvarwa zvese muZimbabwe pamwe nekutsvaga unyanzvi kuti nyika ingafambira sei mberi, uye izvi zvinosanganisira vanhu vakaita saChingono, asi varamba kuti vakamupa basa akaramba.
Hopewell muZimbabwe, naizvozvo isu kuministri kwedu tinotaura nemaZimbabweans ese angadaro vari mumedia. Hapana watinosarudza kuti uyu hatitauri naye, uyu hatitauri naye. Tinotorawo zvidzidziso zvaanofunga nemafungiro avo toisa musefo, tosefa. Tinosara nezvinoita kuti hurumende yedu ienderere pamberi.
Chingono navangarivhumi vakasungwa nemusi wemuvhuro vakamiswa pamberi pedare ramagistrate, apo vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nyaya yaChingono ichaenderera mberi musi wa7 Nyamavhuvhu, ukuwo vangarivhume vachange vari mudare musi wa14 Nyamavhuvhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata magweta ari kumirira Chingono navangarivhume kuti tinzwewo divi ravo pane zvataurwa namai Mutsvangwa. Magweta evaviri ava akati achapikisa mudare pamusoro kunyimwa kwavakaitwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya iyi nyanzvi, nyaya dzematongerwo enyika dzinoti mashoko aburitswa namai Mutsvangwa anoratidza kuti hurumende haina kumira pachokwadi panyaya yekusungwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume. Nyanzvi idzi dzinoti dziri kushushikanawo nemashoko amai Mutsvangwa ekupuma uroyi kunyika dzakaita seAmerica, idzo dzinoti dziri pamberi mukubatsira Zimbabwe munyaya dzakawanda. Mukuzeya zvakadzama mashoko aburitswa namai Mutsvangwa, Tabata mkuru wezurongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kutitinzwewo maonero avo.
Nyaya chandiganya nyotori zvakanyanya sasezve iri kumatare asi ndinoona iri nyaya ine mvunzo yakawanda isingabvisisiki kuti vavira vatavanyanyotaura sashamisa kune vamwe vese pasocial media nekuti takatarisa zvainyorwa nevanhu vakasiyana siyana vakawanda vari muno munyika nevari kunze nenyaya kana yemademonstration ari kuplanwa musi wa 31 July vakawandisa. Asi tinozotinetsa ndechekuti ko vavira ava tichazoita kuti vanangwe ivo vari vaviri. Asi pari kuenda paTwitter, pari kuenda paFacebook, pasocial media vakawandisa vanhu vari kutaura nyaya yemademonstration a 31 July aya.
Hurumende yadoma America senyika iri kushanda navangarifume navachimono mukuda kuburitsa hurumende yava Emerson Mnangagwa pachigaro nenzira dzisiridzo. Munotora sei mashoko iwaya?
Naiwawo kuti vatoto mashoko anonetsa kumatambira ndonyaya yatatozobata-bata nhasi pazvinyorwa zvandaita kuti pabvunzwawo Minister Mutsvangwa kuti umbowo hwamuinayo sehurumende ndekuti nyaya iyi hakusi kwekutanga tichinzwa, inogara yakangomutswa kuti vananhenge vari kushanda neAmerica, vananhenge vari kushanda nenyika dzekumadokero. Asi pavabvunzwawo kana papress conference iyoyo neumwe wamutapi wenhau wanga aripo, umbowo hwacho uripi? Hapana umbowo hwakwanisa kuti utaurwe upuhwe namai Mutsvangwa. Vangotaura kungoti taita kuti tizire kuti vari kushanda vachimono vari kushanda neAmerica ndechekuti vachingobatwa nemapurisa, vachingosungwa nemapurisa, America yanga yakutotoropodza hurumende yeZimbabwe. Saka handioni chiri chinhu chatingati ndo umbowo zvechokwadi chokwadi. Zvinhu zvakapusa kudaro zviri kushandiswa nehurumende kuti vapomere mhosva dzakakora kudaro, ndokuti mhosva yakadaro ihumbe yekunzi iri kushandiswa nenyika dzekunze kukonzeresa mhirizhonga kana kubviswa kwehurumende yemunyika mako.
Mashoko akadai anosiya ukama hweZimbabwe neAmerica hwakamira sei?
Unosiya ukama neZimbabwe neAmerica hwakaipa zvachose, ndekuti hurumende yedu kubva payakapinda iripo iri kuzviti new dispensation, asi vari vanhu vanga varipo havo kubva na1980 vakapinda vatiti tida kuita re-engagement, tida kutaurana tiite ukama hwakanaka. Zvino kana uchipomera mhosva yausina umbowo une munhu wauri kuti ndida kudyidzana newe watotanga zvakaipa, dai pane umbowo hwacho taiti ngavataurane voti umbowo uhu muri kupindira muneZimbabwe, muri kushanda nevanhu ava vakadai vakadai kutibvisa pachigaro, umbowo hapana. Saka zviri kutokanganisa ukama hweZimbabwe nenyika dzakaita sanaAmerica nanaBritain nedzimwe dzavanogara vakangomora mhosva.
Vambofana, takanzwa vaPatrick Chinamasa veZANU-PF vachibuda vachishoropodza Chingono kuti ari kuburitsa mashoko ekunyepa ende mutemo ichange chishandiswa naye, tozoona Chingono achisungwa. Munoatora sei mashoko avaChinamasa avakaburitsai?
Ndopane nyaya yatinofunga kuti ndopane nyaya. Kana vaiti zviri kuburitswa navaChingono ndezvekunyepa, tichashandisa mutemo kuvasunga. Ko vakadii kuvasunga nenyaya yacho iyo yekunyepa? Vakanyepa papi? Asi taakuona kuti nyaya yavakusungirwa vari kunzi vari kukurudzira mhirizhonga musi wa31 July. Ko iyi yekunzi vari kunzi vakanyepa iyi yainda kuti?
Mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari kukwekwe.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa yanoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa short wave.
Yashika nguwe kutitimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dziri kuyambira kuti kushanduka kuri kuitika muSiberia pamwe nekunyunguduka kwechando kuri kuitika mugungwa reArctic Sea kumahombekombe kweRussia. Munongedzo mukuru wekuti mamiriro ekunze ari kushanduka zvikuru uye izvi hazvisi kudzokera shure. Huwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni 10 nemashanu nemazana manomwe ezviuru kana kuti 15.7 million uye vanhu vafa vadarika zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvipfumbamwe kana kuti 639,000. America ndiyo iri kutungamira iine vanhu vadarika mamiriyoni 4 nezana rezviuru kana kuti 4.1 million. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Margaret Dongo vanova ivo murwi wehondo yerusununguko. Tichange tiri kunzwa kubva kuna amai Dongo kuti vari kuona sei nyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Mai Dongo vanoti ivo kunyange hazvo vanhu vari kunzwa nezvedambudziko iri zvizhinji zvinofanira kuitwa nyanya kudzidzisa veruzhinji panyaya iyoyi yechirwere cheCOVID-19 kuti vanozvidzivirira sei uyezve kuti vasatapurire vamwe nyanya madzimai nemhuri. Regai tiende kuna amai Dongo tinzwe kuti vanoona sei mamiriro akaita zvinhu pamusoro pedambudziko irori reCOVID-19 nezvimwe zviri kuitika munyika.
Chokwadi vanoimba kuti vanhu vedu vazive, asi chandiri kuona ndechekuti dambudziko ragara riripo kusvikana kuri kuita nyika pamusana pemamiriro akaita upfumi hwenyika. Saka nekudaro vanhu vari kuda kuti vaedze pavanogona kuti variritire mhuri pamusana pekuti programu iyi haina kunyatsopuwa rubatsiro rwakakwana. Vanhu vari kubuda pamusana pekuti varoda kufidha mhuri yavo. Kudai kuri kuti paine rubatsiro rwakaiswa rwanga ruchibatsira vanhu, ndaitarisa kuti vanhu vaiteerera mitemo yekuti vagare mudzimba.
Zvii zvingaitwe nehurumende panguva ino yeCOVID-19 kubatsira veruzhinji?
Hurumende yaifanirwa kupa rubatsiro, kunyanya rubatsiro kumadzimai, rubatsiro kuchembere, rubatsiro kune vanhu vasingaseenze. Unekana kunyika dzekunze idzi vanopawo rubatsiro, kuna naEngland vanopa inonzi UB40, kuSouth Africa vanopa rubatsiro. Munochembere chaidzo dzinenge dzasvika 65 hadzina rubatsiro rwadzinowana, dzichiri kutotatarika kutozvisenzera kutoona kuti vakwanise kusapota vakwanise kuzvichengeta. Kana zvakatodaro chinditaurirai kuti vari kupona nei. Chembere chaidzo hapana anonzi anotambira mari, asi ndo vakasenzera upfumi hwatiri kuparadza zuva ranhasi. Saka I think zvinodiwa kuitwa ndezvekuti madzimai ngaawane rubatsiro. Hapana maprojects anofamba iye zvine zvemadzimai, nekuti madzimai akawanda airarama nekutengesa zvinhu, vamwe vachirarama nekurima. Kana takatarisa kumaruva, ini ndiri murimi, iye zvinezvi ndine zvandakarima zvakawanda zviri kuparara zviri kumusha. pamusana pe kuti handichakwanisi kufamba pamusana pe lockdown. Saka zvinhu izvo zviri kuparara. Saka munotarisa kuti ndaramo yavo inobva papi kana vachiti zvavari kurima zvacho vari kutadza kuzvitengesa. Takatarisana negore rino, igore rakashusha. Vashoma vakakohwa, ruzhinji haruna kukohwa. Saka zvatiri kutaura izvozvi, unoona munhu wemudzimai achitsetsera kuti ndobikei nhasi. Saka chinditaurirai kuti kana avharirwa kuti akwanise kuzviyamura kuti atsvage chekuriritira mhuri yake anorarama sei.
Tombotarisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika. Muri kuona sei zviri kuitika munyika pari zvino?
Kusunga kwava Hope Well Chingono nguva ino yeCovid handioni kuchienderana nemagariro atakaita uyezve nekufunga kunozoita vanhu vemunyika muno. Vanonzwawo kushushika kuti iye zvinezvi tofanira kunga takatarisana nedenda iri riri kuuraya, kuti tione kuti denda iri torigadzirisa sei, toriita sei kuti tione kuti vanhu vedu vavakwanise kurarama. Kusunga Hope Well Chingono kunotokonzeredza zvinhu zvakawanda. Zviri kutondinetsa kuti kune avo vanopa mazano kuvatungamiriri havasikuona here kuti vari kuzvipfuura nepfuti mumakumbo, nekuti ruzha rwacho runozoita kuti zvibatane nevanhu vasinei nazvo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Margaret Dongo. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutanganya huye ndiri muWashington, umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda recovid-19 kana kuti coronavirus.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezviri kuitika kuChipinge kumunyokowere, uko vagari vanosvika mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750 vakapiwa mazuva manomwe nehurumende ekuti vange vabva mudunhu iri. Mazuva manomwe aya ari kupera mangwana unove musi wa26 Chikunguru iri svondo, zvichireva kuti kukundikana kwavo kunge vabva mudunhu iri vari kuzobviswa nechisimba. Asi vagari takaonawo vachitora matanho ekuenda kudare redzimhosva vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachipikisa danho rehurumende rekuti vange vabva munzvimbo dzavagere pamusoro pezvo vasina kupiwa kwekuti vange vachienda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku, ava nesangano riri kushanda richibatsira vagari munyaya iyi. VaMaduku, mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei kumunyokowere kwatinonzwa kuti vagari vakapiwa mazuva manomwe ari kupera mangwana kuti vange vabva munzvimbo dzavagere?
Ndoda kutenda mukoma Jonga nekuti pamukana kuti tikurukure nenyaya dziri kuitika magariro edu. Tingati ichokwadi kuti isu sesangano rePlatform for Youth and Community Development tiri kushanda zvakanyanya kuti tidetsere nharaunda dzese dziri kusangana nematambudziko ekubviswa pavari kugara, asi vasina kunge vakataurirwa kuti vachaenda kupi. Pari zvino tiri kubata nyaya idzi munharaunda dzakawanda dzinosanganisa mawadi 7 muChipinge, asi dambudziko ratinaro pazuva ranhasi idambudziko rekuva munyokowere. Mudzviti pamwe chete naCEO kuChipinge RDC vakataura nevagari vepamunyokowere vachivati pamazuva 7 vange vabuda munharaunda yavanogara, asi vange vasina kuvaudza kuti vachaenda kupi.
Saka imi sesangano muri kubatsira sei vagari munyaya iyi?
Isu sesangano rePlatform for Youth and Community Development tinoshanda takanangana nekuti bumbiro redu remutemo rinoti chii, maitiro edu tinoshandisa atinoti human rights based approach. Saka tichitarisa bumbiro redu remutemo rine masections akawanda anotaura nekodzero zvekuti munhu ane kodzero yatinoti human dignity kutoremekedzwa zvaari. Mushandiro zvine kodzero kuti munhu anofanira kuwana yatinoti access to information, kuti kana vanhu vachibviswa bumbiriro remutemo rinenge richitaura zvakanyanya kusimba pasection 74 yebumbiriro remutemo kuti munhu ane kodzero yekunge ari paanogara. Asi kana aakubviswa paanogara ipapo, panofanira kunge paine hurukuro inoitwa kuti oenda kunogara kupi uye nenzira ipi yavanenge vachibatwa. Saka izvi isusu sesangano replatform for youth and community movement tinoziva kuti hazvina kunge zvakaitwa. Saka hatisi kuwirirana nemafambisirwo eprocedure yekuti vanhu vobviswa vachienda kupi.
Saka imi nyaya yamusiri kuwirirana nayo ndeipi apa padambudziko iri?
Nyaya yatisiri kuwirirana nayo apa ndeyekuti vanamudzviti vakazoenda vega vonotaura pfungwa yekuti vanhu ngavabude pasina kuita hurukuro yakazara, nekuti vagari ava pane zvinhu zvakawandawo zvavasinganyatsoziva zvinenge zvichida kuti vange vachikurudzirwa.
Saka matanho apa amaakutora ekugadzirisa nyaya idzi?
Pane zvino malawyers edu atagarishana navo vezimbabwe lawyers of human rights takatofaila mapepa kudare rehigh court kuti aiwa zviri kuita DA nachief executive vambomiswa kunoenda kunharaunda yekumunyokero vachiti vanhu ngavabve kusvika paitwa procedure chaiyo chaiyo yekuti vanokurukura nevanhu vouyawo necourt order inenge yanyatsa kuitwa ichitarisa kuti nguva yatiine inguva yechando, nguva yatiine inguva yecovid-19, haisi yekuti vanhu vapiwe mazuva 7 avakatopiwa paritora nekudai akutoda kukwana. Saka tinoziva kuti vanenge vasina kutarisawo zvinhu zvakatowandei zvinosanganisa padignity yemunhu, zvinosanganisa paright yemunhu yekuti awanewo pekugara.
Kwaiyo hurumende iri kupawo zvikonzero zvipi zvaita kuti vabvise vanhu ava?
Mudzviti vari kuti ivo vanhu ava vapfurikidza namba yevanhu vanga vachifanira kunge vachigara munharaunda imomo, nekuti pane mamwe madzimutape kana kutiwo vamwe venharaunda vanenge vachitengeserana mastands zvisina kunge zviri pamutemo, kana tingati maland barons aya vanongosvika vachingoti uyai vanhu vachingotengesera vanhu. Saka panenge pachida kuti pagadziriswe. Isu izvi zvanotaura zvinozvinzwisa, asi hatibvumirani nepfungwa yekuti kana pange paitika nyaya dzakadaro vanhu votozinga vachidzingwa vopiwa 7 days. Panoda kutaurirana vanhu vonzwisa kuti vari kuita izvozvo zviri pamutemo ndevapi. Pane matanho anofanira kutorwa mukutaurirana.
Manga makateerera kumukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Madruku muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC ndichitumirai zvakanaka vateereri.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne9825 kilohertz, manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 2296, uye vafa vava makumi matatu nevana. Asi huwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana. Tanzwa hurumende ichitaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ndarivume. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti dziri kushushikana zvikuru nemashoko aburiswa nehurumende pamusoro pezvakaitika pana Chingono navaNgarivume. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindaneti pa www.voashona.com. www.voiceofamerica.com. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawa yilo mkhuhlane selokhu aqhamukayo kumachumi amathathu lambili 32.
Bayazama abanye abakwenelisayo kodwa kuyehluli kakhulu ku-testing capacity, kasilama kits eneleyo, abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni, abasimagulwe ngomalayitsha, lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima ngokungalandeli iziqondiso lemithetho.
Uhulumende uthi intatheli izindaba uHopewell Chinono kanye lomnumzana Jacob Ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo eziphathamandla zikahulumende, kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela.
Namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mtshangwa engani uthethisa uHopewell Chinono, engani uthethisa amanye amazwe abathi bona ancedisana lo Chinono ukuwisa uhulumende ukhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle izolo ntambama luthe sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawayo yilo mkhuhlane kumachumi amathathu lambili 32 selokhu waqhamukayo. Asebahlaselwa yiwo elizweni bafika phose inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amathathu 2296. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale kulabantu abalikhulu lamachumi ayisikhombisa lambili 172 abahlolwe batholakale baligcikwane leli, iningi labo kungabaselizweni abalihlekana bevela kwele South Africa lele Botswana. Ukuze sihlaziye ukuthi ukumemetheka kwe-COVID-19 kungenqatshelwa njani, sixoxa nomfundisi Angliston Sibanda.
Siyaxwayisa ukuthi abantu bakithi kasilandeleleni iziqondiso, sekelenini ukupolitiki, ufake ipolitiki lapho engekho khona. Ukuze siphile kuzasinceda ukuthi siphile bese siqhubeka ngento zethu zedemokrasi, siphila kulokuthi sitoyitoye sithi sifuna idemokrasi sicede lapho sife. Isali izano yakhona le sithi sifuna ukuyigipha.
Imizamo kahulumende eyokwenqabela leli gcikwane iyabukeka yini? Sinanzelela ukuthi uqinisile i-lockdown ngendlela yokuthi avikele leli gcikwane. Lanxa abanye besithi mhlawumbe ukwenzele ukuthi ukwenqabela abantu ukuthi bejengisele.
Aqinisweni umkhuhlane lo uthole amazwe wonke kungelamuntu ozilungiseleleyo. Sibona abantu lokhu bayafa khona ngapho e-America njengempukane, abantu bebesifa njengempukane kubo Italy, kubo Spain. Akula lizwi ekade lingaba ready kangako for i-COVID-19. Kanti njalo sikhumbula ukuthi eZimbabwe vele emkhonomi wethu leso lempilo zethu nje kahle kahle zivele silama challenges. Kunzima kakhulu uhulumende i-response yakhe ilama challenges lapha ambalwa. Bayazama abanye abakwenelisayo kodwa kuyehluli kakhulu ku-testing capacity, kasilama kits eneleyo, abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni, abasimagulwe ngomalayitsha, lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima kakhulu ngokungalandeli iziqondiso lemithetho. Kuyinto efunwa nje ukuthi kungayekelelwa uhulumende, kodwa ufuna ukuthi sonke sibambisaneni ekulwisaneni lokubhane lwe-COVID-19.
Lo umfundisi Angliston Sibanda ebesixoxa laye ekobulawayo.
Thank you.
Mkhize uthi intatheli zindaba uHopewell Chinono kanye nomnumzana Jacob Ngarivume okhokhela ibandla leTransform Zimbabwe ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo eziphathamandla zikahulumende, kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela njalo besuse uhulumende embusweni besebenza lamanye amazwe afana lelemelika. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko, unkosikazi Monica Mutswangwa, ekhuluma lentatheli zindaba namhla eHarare. Unkosikazi Mutswangwa uthe kayisibo bodwa laba ababili abakhuluma ngenkohlakalo, bakhona abanye abazimeleyo abakwenzayo lokhu, kodwa ngababotshwanga ngoba kungelasizathu salokho. Umnumzana Ngarivume lo Chinono babotshwe ekuqaliseni kwayonale iviki, njalo belokhu besesitokisini bezama ukuphuma ngokuhlawula imali yesibambiso yebail asebekwalelwe umthethwandaba. Bakhangelelwe ukuphindela imthethwandaba ekuqaliseni ngenyanga ezayo. Unkosikazi Mutswangwa uphinde wachasisa ukuthi uChinono kathunjwanga njengalokho okuchiwo ngabanye, kodwa wabotshwa ngokusemthethweni. Uthi eleZimbabwe alisoze livumele udlakela ekhaya ngoba lisithi lifuna ukuba lobudlelwano obuhle lamanye amazwe, ngokukhanya lingabophi abangalandeli umthetho. Asizweni ingxenye yamazwi akhe.
So for arrival of the police at Mr. Chinono's home, the US embassy was already all over this issue, which is between a sovereign country and its citizens, by tweeting and trying to bring pressure to bear on the Zimbabwean government so it would not enforce the law of the land. His particular interest in this one person is curious in the list.
Lawo ngamazwi kankosikazi Monica Mutswangwa obekhuluma lentatheli zindaba eHarare namhlanje. Ukusenjalo intatheli zindaba uBlessed Mhlanga uthi ubotshiwe okwesikhatshana ngamapholisa namhla isiya emhlanganweni kankosikazi Mutswangwa, kodwa uthi ukhululwe sokungenele isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba yemisa Zimbabwe ibikwa ibisithumele amagqwetha ukuthi aye phathisa kulolu daba. Ukuze sihlaziwe amazwi kankosikazi Mutswangwa lokunye, sixoxa lo Leopold Munende, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba eYoung Journalists Association.
Namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mutswangwa engani uthethisa uHopewell Chinono, engani uthethisa amanye amazwi abathi bona ancedisana lo Chinono ukuwisa uhulumende okhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa. Bona bathi uHopewell Chinono ubesithi yena kufuze kube le demonstration ezakhipha uMnangagwa ukuba ngumongameli, kodwa lokhu asikuboni. Thina sithi hayi, lokhu esikubonayo ukuncindezelwa kwama rights ama journalist intatheli izindaba lapha eZimbabwe. Akukho kutsha lokho, sesikujwayele, sesikubone kaningi ama journalist ebotshwa, echaywa, ethuselwa, njalo yikho abakwenzayo kuHopewell Chinono. UHopewell Chinono ngalasono akwenzileyo ikukhipha udaba lobugwelegwele ade bukhona e-RBZ la ku government, wakhipha lamabizo abantu abakuhulumende abancedwayo kumbe abatshontshayo imali ezifika kuma millions and millions ngesikhathi sisuka ku 2007 ngendaba ye mechanization program le yabantu abalimayo. Akula nto esike sayenza esingathi thina sithi hayi lapha senza into, kumbe omnye wethu yenze into engani usezenza yena ophezu komthetho. UHopewell Chinono akayenzanga lutho esingathi thina uphambanisile. UBlessed Mhlanga lo obotshiweyo akayenzanga lutho esingathi thina hayi uphambanisile.
Kulokubotshwa njalo okwesikhatshana okwenziwe kuntatheli izindaba, ungathini ngalokho?
Okwenziwe kuBlessed Mhlanga akukho kutsha lapha eZimbabwe, sesikujwayele. Siyakwazi ukuthi nxa ungaloba indaba njengentatheli izindaba ungaloba indaba eziyabe zingani sezibuzabuza ukuthi abantu behulumende abadala ukuthi bayenzani, bayahluphana lawo, bayakwethusela behle, bengabona ukuthi ukwethusela akusebenzi, bayakutshaya, bengabona ukuthi ukutshaya akusayenzi. Yikho lapho esibona khona sebesenza njengalokhu abakwenza u-Itai Dzamara. So okwenziwe kuBlessed Mhlanga into esesileminyaka leminyaka sikhonona sibatshela ukuthi hayi asikho democracy le ekuthi nxa mina njengentathela izindaba ngingabhala udaba lwami noma kuliqiniso selingithatha selingithusela selingitshaya hayi asikho into eright ublessed Mhlanga ubotshelwe ukuthiwa uyazenzisa uzenisangani kazenisanga lutho efika ku roadblock efika emapoliseni ukhipha ipress card lakhe lona abalithi lona nxa ungalikhipha fuza udlule amaphoyisa sithi kuthiwa wena uyazenzisa kusinika ulaka lokhu yikuthi ngeke sayenza lutho esingakwanisa ukwenza ukukhuluma laye uMonica Mtshwangwa njengesikhulumi sikahulumeni njengo-minister of information ukuthi hhayi sicela usicelele emapholiseni labadala ukuthi hhayi chiyani intatheli izindaba zisebenze umsebenzi wazo ngendlela zingethuseli uplesini Mhlanga sikhala laye njengama-Young Journalists Association njenge-Young Journalists Association sikhala lowo opotshingono lo asebemvalile okwamalanga engelandaba ayiphambanisileyo
lowo nguLeopold Munende isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba e-Young Journalists Association
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafube
kwezemaphandleni indawo yokulima ngokuthelezela eyethuli makwe irrigation scheme eGwanda North isiphenduke yaba lunxiwa ngenxa yokuswelakala komlilo wamagetsi kulindawo osokubangele ukuthi labo abakade bephila ngokulima behlaselwe indlala enkulu uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
imagu silomnyaka engelawo umlilo wamagetsi kulandela ukutshontshwa kwencingo okwadala ukuthi inkampani kagetsi isuze injini zayo kule ndawo lanxa incingo zamagetsi sezabuyiselwa injini kagetsi lokhu ingekho osekudala ukuthi kungasalinywa ngoba amanzi edonswa ngamandla kagetsi unkosikazi Shila Sibanda ongumgcini sihlalo wekomiti yethuli magu i-irrigation scheme uthi ukuswelakala kwamagetsi lokhu sekuphazamise inhlalakahle yabo
xa sikhangele kuzofika lamhla sokungujulayi uyasasikhangelela ukuthi iwidi ngasihlanyele kodwa sisayenelisanga ukuhlanyela kathe sesikhangelela ukungathi siyahlanyela i-green maize ngojulayi agasti sokuyehlule lapho futhi ama-plot holders wonke yeskim sonke ayi-484 sizazi sizikhokhele yona i-corona ngokuphasalala sisiyadinga ukudla izitshiye bombhida sesibadinga katshana ematopo khona so siyabona ukuthi kwenye indawo sizaze sigcine sesifuye lo mkhuhlane sikusifaka kwenye iriski sini
amazwi akhasekelwe ngunkosikazi Sesulelo Moyo othi iningi lezakhamizi kulumango selibhekane le ndlala embi ngenxa yokuswelakala kwamagetsi lokhu
ilishongwe iyathola ukudla khona la Konmara iyathola ukudla khonapha ngowadi 10 kusiya le bayathola ukudla khonapha konke osizeze osibhula kuze kuyefika khona le emthabezi bayathola bebethola usizo olukhulu kakhulu ngoba besilima lapha umumpu kakhulu silima iwithi lapha kakhulu so abantu abaningi bebefika lapha bezoluthola usizo olukhulu konke lezitshebo bebezithola khonapha omatamatisi ombhida konke bebekuthola khona lapha bekusenza abantu baphile kuhle
ngaphandle kokusiza izakhamizi enqameni kuphela ukhansela kaward 8 emaku unkosikazi Rachel Ncube uthi ithuli magwe ibeyisiphala sezansi emandebeleni ngoba umumbu obulinywa kulendawo obuhanjiswa esiphaleni selizwe esegrain marketing board GMB
irrigation yethu yona ngobukhulu bayo le 1824 hectares okwakuthi besithi singavuna ngesikhathi sisalima besithama 400 and something thousand tonne ebesikwanisa ukuthi sifake emthabezi mishini sifake esibhedlela eGwanda supply ukhitkhini silomuzi wezintandane lapha siwunike imanama hospital besihambisa khona ngale imanama hayi besiyisupply siyidonetele besokusithi kati-ke bona owathi 8 and 9 labo 6 and 7 bele bebethenga khona lapha bebengayithengi impuphu eGwanda
usobhuku emswelamanzi umnumzana Godwin Ncube udla amalahle ngodaba lokuswelakala kwamagetsi
sicela ukuthi abantu bezesa basihloniphe babuye bazathatha lapha isimbi yethu yayilapha phakathi bayahamba bayifaka kwe-irrigation abasafuni ukuthi bayibise back abasasihloniphanga konke yikuukuthi badelele kakhulu lokucela eziphatheni amandla zangaphandle ukuze sincedise ucingo lolu solubolile singathola ucingo olutsha lingabhoda nje lucingo likhangele ukuthi sisebenza njani sisebenza nabantu uvusa ucingo siyaphela abanye babe yalencuku emakhaya sivusa ukuthi kube silimele ngezulu nxa ukuthi amageza wakho sizilimele ngezulu.
Umnomzana Sikhumbuzo Ndlovu ongusomabhizimusi emagwe layo khala ezimathonsi ngokuzwelakala kwamagetsi kulendawo.
Amagetsi into esibe yi-big challenge esigabeni sethu kakhulu okungangokuthi sokusiplaleli ibhizinisi because noma singazama ukuthi siyarana amabhizinisi ethu through ama-generators it's very difficult because i-profit yethu that's where yikho esigcina sesiyisebenzisa for uthenga i-fuel to run those businesses so kuyasilimaza kakhulu okwamagetsi sakwanisa vele uku-operate amabhizinisi ethu.
Abemba igolide kulumango labo bakhala ngendleko zokuthenga amafutha okuvusa emthini yabo esebenzisa ugetsi. Umqondisi wenkampani kagetsi kulesi sabelo uManjinela Lloyd Judge udobe kumisa amagetsi emagwe ikuzwelakala kwamafutha enjini kagetsi i-oil ye-transformer kodwa uthi sebeyitholile njalo kusensuku zatshwala engakabuyiselwa amagetsi kule ndawo. Kusenjalo amapholisa asekhuthaze iy'nkokheli zomdabu ukuba zibike lapho zibone izizalwane zakuleli ezifohla imingcele ngokungekho emthethweni zingene elizweni. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uchief inspector Philisani Ndebele uqhube umhlangano emagwe ngolwesithathu.
Sizozama ukuthi sikhulumele inkokheli zalapho ukuthi sicreate i-awareness ngoba into esiyinanzelelayo ukuthi abantu abangena besuka phandle kwelizwe bayayamukelwa izigaba. So sizama ukuthi sitshele abadala ukuthi benanzelele ukuthi abantu banalaba nxa bengena bengazange behambe bengangenanga kuma-quarantine centers bazababisela umkhuhlane ngoba umkhuhlane lo esisiyananzelela ukuthi sokumemetheka.
Sebe ngamakhulu amathathu lamajumi amahlanu lane 354 asebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo labulala umntwana oyedwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemagwe ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lichona njani izilukandaba zedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso ye International Cross Border Traders Association. Sihlaziya umthetho omutsha owethulwe nguhulumende wele South Africa owe Border Management Authority Act.
Banzima kulaba abaqaphayo abathenga ukuyothengisa eSouth Africa nalaba abahambayo kungaphathanga amaphepha awakhwalileyo ngoba kuzobe kunenye inhlanganiso eizobe icheck-a konke ama-passport ama-declaration yonke into eyenzakalayo e-border or ku-port of entry so kusho ukuthi phezulu kwamapholisa i-SARS i-Home Affairs sokunenye inhlanganiso phezulu kwenhlanganiso zonke lezi ezobe i-checka zonke izinto zihlangene but le nhlanganiso ayiphume more than 10 kilometers from i-border or i-port of entry. Le nhlanganiso labantu bazobe besebenzela e-border baphumele e-border 10 kilometers kuphela kodwa labantu banamandla ukudlula amapholisa banamandla ukudlula i-SARS banamandla ukudlula i-Home Affairs banamandla ukudlula amasotsha ngoba labantu bayasetsha noma bengela warrant of search bayakubopha bengakucabangela nje labantu bayakubopha noma sikhathini bayakubopha laba banawo amandla ukudlula amapholisa nabanezinye iy'nhlanganiso zonke lezi ezisebenzelayo e-border.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangele ukuthi uhulumende we-South Africa wethule le i-bill?
Bekunokukhuluma kakhulu ukuthi impahla ziyangena la e-South Africa zingadeclarewanga kube kulokukhala kakhulu kubantu bala e-South Africa ukuthi abantu bayangena bengelawo ama-passport so i-government izama ukuthi ivinde ivalele labantu abangenayo okungekho emthethweni kodwa idili leli akusho ukuthi idili lika-2020 idili leli liqale ngo-2016 So akho bill elintsha, but baqede kuliyenza ngo 2020 upresident walisayina izolo.
Manje ngokubona kwakho abeZimbabwe abayenza umsebenzi wokucapha besiyathenga bethengisa kwele South Africa, ibhili leli lizaba khathaza okunganani? Sizabona nabe sibabalutshwana,
bazobabalutshwana ngoba umthetho uyabo sonzima, kuzobadurela, bazobethathela impahla, kuningi okwenzakalayo. Plus kuzosho ukuthi ozobe ekwanisa ukuhambisa impahla yakhe eZimbabwe uzobe edinga imali eningi, uzobe ethengisa ngemali eyiningi edlula eyinormali, ngoba kuzobe kudura kakhulu ukuhambisa izinto eZimbabwe, njengoba kuyabo sekungenye inhlanganiso ezobe ivalela abantu ukuthi bangahambi into lula.
Kodwa siyazi ukubana iziphathamandla zakwele South Africa ziyandise ukwemukela imali esingathi yokufumbathiswa kumbe ibribe. Ubona ngani iziphathamandla zenhlanganiso le ezabunjwa azona soze zemukele?
Ekuqaliseni bazobe bengavumi, kodwa ngokuhamba kwesikhathi bazojwayela begcine nabo sebethatha. So kuzoba nzima kancane ekuqaliseni, okokuthi ma umuntu engaqinanga othenga ukuthengisa bengawa, baphinde bengasathenga ukuthengisa. But ngokuhamba kwesikhathi ngibona ukuthi vele bazojwayela. Hhayi, ibhoda 2 weeks kuphela bayabe sebejwayele nabo, kuyabe sokudlulika kahle.
Manje labo abadlula lapho okungavunyelwa khona, esizwa kuthiwa kuyadluleka, abantu bayahamba bengena besiyathenga impahla kwele South Africa, umthetho lo uzababamba njani?
Uyazi labantu yibo abazobe bayabephezulu kwamasotsha, bayabephezulu kweyabomafezi, bayabephezulu kwenhlanganiso zonke ezitholakalayo eboda, bazoba yibo abanikazi beboda. Njengamanje bekungakwaziwa ukuthi abanikazi beboda yisazi, yihome affairs, ngamapolisa bekungakwaziwa ukuthi iboda yekabani.
Hayi, kezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli ngithi lingaphathi ikorona. Ikorona iyabulala, ikorona ikhona. Lisigcine la likuhamba khona, lisebenzisa ama-sanitizer, lihlale ligqoke ama-mask.
Lo-ke bekungumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Traders Association, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Nomzane Kevana, isiphathamandla senhlanganiso yeMopani Foundation ephathisa abantwana bemaphandleni abangenelisi ukuzibhadalela imfundo ukuthi benelise ukuya esikolo. Usichasisela ngohlelo lokuletha abantwana edolobheni.
Salubonani bakithi, siyabonga ukukwamukela kulelo hlelo. Nomzane Kevana okhulumayo, ngise England. Abantwana esabasemakhaya sebefikile koBulawayo, sebesekla bona down, kodwa okay, indlela uma ngisasemude ekuthini baqala ukuhlala ngaphandle kwabazali babo, sebeqala manje bazohlala esilungwini. So izinto eziningi kubo kusaseyikufunda. Sike sabaletha kusaseyibobumbane, sabaletha ngo-2018 for 2 weeks, kodwa ngale umehluko wakhona babehleli more like ebeseboarding yangempela, ukuthi babe labantu ababaklinelayo, babe labantu ababephekelayo, okwabo kwayekuvuka bageze badle, okay, bayendlula imbheda, but that's how far babehamba khona. So ezinye izinto babengazenza. Izinto esasibadingela zona for ukuhlala endlini, imbheda lakho konke okukhulu okubalulekileyo bakuthola. I think into engekho manje kuphela ebalokhuzeni ngamasofa, kodwa ezinye izinto zonke ezikhona, into abangalayo impahla zokugqoka, balazo zenezi ezincane, abanye bala 1 or 2, so into zokutshintsha balazo. Ukudla yebo balakho khona okwakhathesi, kodwa sikhuluma ngabantwana abangu-12 labazali babo abayi-2, so sikhuluma ngabantu abangu-14 ekhaya elilodwa. So ukudla badla ukudla okuningi, njengoba thina singabantu esiphila ngama-donations, so yikho khona apho esilela khona.
abazali abatsha labana abahlala labo so bayafundana bonke abazali labo bafunda abantwana abantwana bafunda abazali so yikho esibhekane nakho kakhathesi senzile konke okufuneka sikwenze ngomthetho weZimbabwe lo mhlaba wonke ukuthi senze khona ukuthi bahambe through ama okay application form senze ama interviews sikhethe sabakhethayo then sihambe through ama police check. Ubaba onguye onguye ubaba wakhona is a teacher by profession ujasuye kumsebenzi sezojoyina thina ule lokhuzeni i-agriculture has got a degree in agriculture so we are hoping ukuthi lakho khona kuzobancedisa lokuthi baziphilise bonke company ekhaya umama ungu-teacher we-ECD so lakho khona ukuthi bajwayele ukuphila labantwana so siyacabanga ukuthi maybe that will be to our advantage omama lo baba bakhona ngabantu abangamalokhuzeni abalama strong Christian values esicabanga ukuthi kuzanceda laphana lalapha
siyabona njalo ukuthi sebefunda ngobulembo i-internet kungathatha isikhathi esinganani ukuthi befunde njalo lokho akusho ukuthi sebesalele kakhulu emuva yini ikakhulu lo oya ekolitshini
thina ngibona kwethu bonke basalele kakhulu weli lo oya enasty usekhulile silethemba ukuthi yena yimay catch up ngcono kulalaba abasasephansi kusasekude kubo bonke okay besilomunye umuntu obuya ko IT education Zimbabwe from Harare obeqala ukufundisa ama computer lessons bonke babonakala baku level efanayo ukuthi asikwazi ukuthi kuzosithatha isikhathi singakanani ukuthi sibafundise ukuthi ba catch up vele ngilokhu zeni ngokwazi nje ukusebenzisa icomputer lo ose university mina ngilethemba ukuthi uzakufunda nginje mina ngafunda icomputer sengimkhulu andingakufunda most kuyisebenzisa kakhulu since e university and I managed to catch up I think ngoba akayenzi ama computer studies wenza i business something in marketing so he will catch up laba bancane mina yibo engikhala kakhulu ngabo ngoba ama lokhuzeni like silaba ku form 3 ofanele ukuthi next year bayabhala isikole sivalwe ngabo March so from there kuze kube khathesi abantwana abafundi inabantwana basemakhaya abalayo ilokhuzeni iaccess yama resources so basemuva kakhulu okwakhathesi ngendaba yena le ukuthi kune lockdown asikwazi ukubalethela abantu abaningi abazobafundisa ubaba onguye ungubaba wabo at the moment unguteacher yena vele by profession kubhodi yethu silabantu abangu-2 abangamateacher by profession so okwakhathesi yiwe sebasebenzisa bebancedisa ukuthi babe befunda I Ministry of Education yasela ngama radio which ukuthi kuzoba lama radio lessons which abaka access at the moment kodwa siyathemba ukuthi ngokuya kwesikhathi la bazo access then kunye kube khona ukuthi bebenzisa ama homework bebafundisa khombana besendlini
liluthola ngapi uncedo elilusebenzisayo abangathanda ukuthi labo bephathise bengalithola ngapi
Imophane Foundation is survived this far ngama public donations sihlala sicela basupportwa ngabantu across the globe so la manje sisathi ukuthi hayi abantwana ngabenu asibakhuliseni sonkeni thina ioffice lethu khathesi lapho kulabantwana khona ku 1 Fraser Road eRichmond eBlawayo ngiphinde futhi 1 Fraser Road Richmond ama contacts ethu eZimbabwe o admin person wethu ngusiphiwe nala inamba yakhe yaseZimbabwe ngu 078 566-7402 ngiphinde futhi 078-566-7402 ofuna ukuthintana nami mina nginomsaneke ngise England inamba icode yami ngu-44 inamba ngu-74-50-28-7082 ngiphinde inamba 044-7450-28-7082
siyabonga leyo bekuyingxoxolo nkosazana Nomzane Kevani isiphathamandla senhlanganiso yeMophane Foundation sixoxelaye eseBhilitane singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhulumende uthi intatheli zendaba uHopewell Chinono kanye lo mnumzana Jacob Ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela besebenza lamanye amazwe afana lele Melika olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.